A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 25th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the proposed Marriages Bill, which seeks to harmonize marriage laws in Zimbabwe and bring the governance of marriages under a single act.
To join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 93059 45 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right now. If you haven't liked us yet, you can please visit our pages at VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation right now.
Well, if you're just joining us now, we are discussing the proposed Marriages Bill, which is intended to consolidate marriage laws and bring it into line with the Constitution. And this bill was published in the Government Gazette on the 19th of July.
And the proposed Section 40 of the Marriages Act states that one can enter into a civil partnership with any person of the opposite sex who is above the age of 18, despite their being married under 5.11.
A partner now has a claim over the property belonging to a married couple. In the bill, civil partnerships are not defined as a marriage. Although they are recognized by the court of law, civil partnerships are specified as only between men and women. Same-sex civil partnerships are not recognized.
And the bill proposes to merge and reconcile the Marriages Act, Chapter 511, and the Customary Marriages, Chapter 507, and confer equal property rights to parties of both respective marriages.
It repeals Chapter 22 of the Marriages Act, which had allowed child marriages under special circumstances. The minimum age of marriage is 18 and applies to both sexes, including civil and customary law marriages.
And it will now be a criminal offense with up to 5 years imprisonment for anyone to facilitate or abet a child marriage. Chiefs will have the power of the marriage officers under this new bill.
And the opposition MDC on Wednesday reportedly blocked ZANU-PF's attempt to rush the marriages bill through parliament. Justice Legal and Parliamentary Affairs Minister Ziyambi Ziyambi wanted to move a motion to suspend the clause that states that when a bill is gazetted, it must take at least 14 days before it is introduced in parliament.
And if the bill has actually been discussed in various communities and platforms, with some residents saying Section 40 promotes infidelity, while other activists say it has various other shortcomings. So that's what we want to hear from you. What do you understand about the bill? What would you like to understand about the bill? Join in the conversation right now.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhasa kathethi lamhlanje sixoxa ke ngalo mthetho omutsha uhulumende azama ukuthi ube ngumthetho welizwe ukuthi abantu oyemichado. Njalo kuleyo umthetho lo usuke wacutshungulwa emphakathini, abantu sebeke bakhuluma ngawo, njalo abanye bawusola bathi kulelinye ihlandla lawo elithi lona umuntu angathatha engavela hlale lomunye umuntu angachadanga laye, umuntu lowo laye selelungelo lokuthi athathe okunye kwakho njengempahla, ngoba bahlala isikhathi eside phela sebenjengomama lobaba, kodwa khona abaningi babekukhangela njengomasihlalisana, kusho ukuthi bengahlala bonke ke kunjalo lanxa omunye wabo ethethe umtsha echadile umtshado ke lowo oka chapter 511 engazihlalela njalo lomunye kungabi khona ukuthi kube licala njengalokho bekuyikho khona kodwa okunye abanye abakuthabeleyo ukuthi umthetho lowo awuvumeli ukuthi abantwana abancinyane bendiswe. Kuqala kwakuthiwa nxa umntwana eleminyaka elithumi lesithupha njalo abazali bakhe bevuma ukumendisa bengamendisa. Kodwa kathesi lokho sokulicala njalo umuntu oficakala ikwenza ulakho ukubotshwa agwetshwe. Siyabona njalo ukuthi induna sezilamandla ukuthi lazo zikhangele zibone umtshato ukuthi abantu bengatshata nje kube yiyo induna efakazayo. Okunye njalo sikubona ngomthetho lowu ukuthi ibandla le-MDC liwuphikisile lapho ibandla le-ZANU PF lifuna ukuthi uhle uvunyelwane emthethwandaba edalele ephalamende bathi hayi kanti ugijinyiselwana siqaleni siwuhlaziye sibone ukuthi siyavumelana lawo yini. Yikho-ke lapho esesikhona kathesi sesimelele nje ukuthi umthetho lo sibone ukuthi uyadluliswa yini lapho ephalamende ngoba wona ubuvele usuveziwe ku-Government Gazette-ke kuthangi. Yikho-ke esifuna ngeviki edlulileyo yikho-ke sifuna ukukubona ukuthi wena uthini-ke ngalo umthetho. Ungasinika inombolo zakho zakutshayela ucingo sixoxe la.
Kuneo vachangobva kupinda muchirongwa chedu aiwa nasi toda kusangana pano tichitarisa isu new marriage bill iri kuda iyo kuti iwanikwe iri kuzeyewa pari zvino iri kutaurwa kwakawanda wanda saka tichange tiri kuzeya tiine magweta nevamwewo kuti zvinoreveiko mutemo mudzva uyu nokuti tiri kuona vazhinji madzimai vaitaurawo nyaya yemachapter akawanda wanda mumamarriages act atiri kuona aripo parizvino. Saka ndozva tinenge tiri kutaura nemi nhasi kuti kuvandudzwa kwemutemo iwoyu wekuroorana zvinorevei. Saka tichange tiine nyanzvi vana mazvikokota vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachange vachizeya nesu pana pasi. Tatonzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga tina gweta muzvare Lucy Chivasa vari panorigai. Tiende kwavari tibva tanyatsonzwa vatitsanangurire kuti zvinoreveiko izvi. Halo muzvare Chivasa.
Makadizvenyu.
Aiwa, mabva manyatsopinda tichangotanga chirongwa kuti sagweta kudai munyatsotitsanangurira kuti zvii chaizvo zviri kuitika panyaya yemarriage bill iyi.
Okay, ndichaedza kutsanangura nemuchidimbu ndichitandiro ndiro dzekuti sei tasvika pakuti tive nemarriage bill idzva munyika medu. Then pane zvandinenge ndatsanangura kana pane maybe zvinoda kujekesa kana kutazoita mubvunzo ndezvotsanangura. But regai nditangire pakuti before 2013 tare nebumbiro remutemo idzva tanga tisina mitemo yedu yanga isina kuiswa panhu pamwe chete kuti tizikane kuti tiri kumbotaura nezvenyu kana tiri kuti mitemo wewanano. Kureva kuti tanga tichingova nezvatanga tichishandisawo hedu kuti tione kuti vanhu vakawanana here, ndokunge pasiwa kana ndokunge vanhu vari kurambana. Saka zvazvanga zvakadaro izvozvo, panga pane futi rimwe gepi rekuti civil marriages act yedu yaizikanwa nevakawanda ichinzi chapter 37 iyaiya yaitizve nemwana ane makore 16 anokwanisa kuti apinde muwanano. Saka kuuya kwakazoita constitution yedu yakabva yanyatsa kutsanangura kuti chinonzi mwana chii, uyezve nenyaya yekuti tanga tiine mitemo miviri inotsanangura kuti nyaya yewanano inozivikanwa. But pane dzimwe wanano dzanga dziripo dzichingonzi hadzizi wanano, but dzinozoita wanano chete kana vanhu vaakusiyana kana kuti pasiwa. Saka izvozvo zvaikonzera nyonganyonga kumatare kuti zvinonetsa kuti tizomisikidza munhu kuti mudzimai wemufi here kana kuti vaakurambana angari mudzimai wake here. Saka nyaya yakanyanya kutsiriridza kuti tizoita wani mutemo watitaura nezvavo uyu uri kuchiri kunyorwa. Saka tichiri kumuti bill ausati wasvika kupresidenti asiri kuti tiiti act, ndosaka tiri kuiti bill. Chakanyanya kukonzeresa inyaya wani yeconstitution yekuti makore evana ekuzvarwa. Saka marriage bill redu newani riripo kuti riedze kuwerengedza magepi ese anga aripo iyayo. Saka ndichitanga kutsanangura regai nditi marriage bill redu raakuburitsa pachena nyaya yemakore kuti chinonzi mwana mwana hazvinei kuti mwanakomana kana kuti mwana musikana. As long as munhu iyeye ane makore ari pasi pe-18 haagoni kupinda muwanano ipi zvayo. Saka ndechekutanga chiri kuadreswa nemarriage bill redu. Then pouya nyaya yeconsent yatingati zvoni pachishona chido chemunhu kubvumirana kuripo kuti munhu ari kubvuma here kupinda muwanano zvinoreva izvoti wanano dzimwe dzakanga tajaira dziya dzekumanikidzirana like kuripisa munhu ngozi kana kuti kugara munhu nhaka munhu wacho asingadi mutemo uyu bill iri harisi kuzvibvuma vari kuti izvoni munhu ngaasamanikidzwa saka munhu anogona kupinda chete musvitsa ndokuti aine makore ari pamusoro pe18 kana kuti achida achizvibvumira kuti iye ari kuda kupinda muwanano iyoyo saka marriage bill redu riri kutsanangura wanano dzinenge 4 ndingaangodziti wanano 4 purposes dzekutsanangura saka wanano yekutanga yavari kuti civil marriages ndo iyo iya yatagara tinayo yekuti mukadzi mumwe murume mumwe chete then poita customary yekuti munhu hake isusu chivanhu chedu customs dzedu munhu anobvumidzwa kuita madzimai akawanda anofanirwa futi kuti iregistre iyoyo because panga pane pakutsanangura kwandaita before tanga tine situation yekuti munhu anenge akangobvisa roora but vasina kuzochata taizongonoidaidza kumatare kuti unregistered customary law union nenyaya yekuti hapana chakabviswa hapana like pane zvakabviswa but vanhu havana kuzoenda before marriage officer either kunoiregista secustomary kana kuti secivil marriage saka apa chatikutaura ndechekuti pamarriage bill riri kuti within 3 months kana vanhu akange abvisirana oro wagara munhu ari kuda nhaka unosungirwa kuti uende unoregistisa chini wanano iyoyo ende tiri pawanano yechivanhu iyoyo zviri kunzi zvekare machief edu madzimambo nemadzishe handiziva vanhu vanoshandisa zvakasiyana siyana zimbabwe zvizva nokuti vari kupart it but tiri kuti machief edu vana vatoti macustodian necustomary law vaivaya madare ana mambo vari kunzi vava kukwanisa kuregista customary marriage iyoyi then passive partnership ndo iri ku yandiri kunyanyoona kwandinofamba ichinyanya kutaurwa nezvayo because before taita bill iri cohabitation yanga isingarecognizwe kuti pamutemo kugarisana kwanga kune chekuita newanano but bill redu riri kutsanangura
ndombokubatai muromo ipapo kuti kana muchiti cohabitation mukureva kubika mapoto here pachivanhu kana kuti vanhu vanenge vakatororana
kufika mapoto pachivanhu handiti kwanga kusinga before bill iri kwanga kusingatariswe pamutemo zviya zvekunzi vanhu vabika mapoto yanga isina mutemo waingoti like kungoita kunge zvisiko handizoni ndazvitsanangura sei but kuti kungoita kunge tiri kuti hakuna zvakadaro kind of kuita kunge tingoita tene blind eye kuti hakuna mapoto but mapoto ariko such that munhu anenge abika mapoto lese ini ndabika mapoto najohn wangu kana kuti napeter wangu handaigona kuenda kumatare kunoti zvatakashanda tese ngatigovaniswei kana kuti lese ndasirwa ndanga ndiri mumapoto hapana hama dzeasara achirarama dzanzi chingouya votora zvinhu zvasiyiwa nemufi saka apa bill redu riri kuti izvoni kune inonzi civil partnership but civil partnership iyi inenge iri on domestic basis chazvo kuti ehe vanhu vari kubika mapoto but zviri kutozikanwa kuti lucy mazuva ano pane munhu waari kufambidzana naye but haana hake chaati abvisa kuvabereki vangu kana kuti chii but ndoya iri kutsanangurwa secivil partnership but pandiri kuona pari kuzoita kuti bill iri nyanye kudibhetwa vanhu vanyanye taura nezvaro mandinofambawomu inyaya yekuti zviri kunzi iyoyi civil partnership handiti ichange ichizonzi inoexista even though parties to that civil partnership are married legally to other people saka kutsanangura kuti inini ndinogona kuva mucivil partnership nemunhu ane muchato
ndirikuzviziva
kana kuti handisi kuzviziva but the fact yekuti inini ndiri mucivil partnership nababa nhingi kuti musi wataakurambana ndichiti ngatichisheya naye inini nditore bhara renyu inini nditore mugomo wangu kuti vati hazviite handina kubika mapoto neyo kanga handidi kuti ndati mapoto because bill ra kutoidaidza kuti civil partnership kuti munhu azorambirira kuti handina civil partnership newe because ndine muchato wangu ndo zviri kunzi nebill hazvina basa as long as inini ndikakwanisa kupruva kuti for the zviri kunzi pane zvichatariswa kuti tiiti icivil partnership inogona kuti tiindatene kumutemo here duration kuti yakareba sei civil partnership iyi plus manga muchigara sei in terms of macontribution ndiana nga achitengawo property ndiana nga achitengawo sadza manga makagarisana sababa namai here mucivil partnership yenyu
regai mumbotambokubatai muromo ipapo
pane ishe pedzira nayo chida kuti ndiitsanangure tisati tapinda pakubvunza mubvunzo kana kuadiresa zvandinenge ndasiyirirawo nekuti bill racho rakakura pane nyaya yekuti izvoni ese ari tu ma marriages ai anifana kuti a register but civil partnership ndo isina hayo registration but ndo panda nichiramba nichidzokora kuti ndo panyanya kuti vanhu vakawanda vati ah but ko munhu anozopinda sei civil partnership nemurume wangu andakachata naye.
Aiwa, mashoko taabata. Uyezve madzimai ndinoshuvira kuti muuye munyatsoteerera nekuti havari kutaura ava igweta guru. Vari kunyatsotaura vatidedemura kuti bill iri rinorevei. Uyezve madzimai vakateerera zvii zvamungada kunzwa kubva kumari kunyange haiyo isati yakunzi ya law, ya act. Asi pari zvino vari kutsetsemura vachinyatsotaura kuti zvinorevei kuti tisazowanikwe semadzimai tisingazive zviri kuitika. Saka batai makadaro tichambotwe. Tora mumwe munyarikani wedu kune avo vese vari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ndinokutenda inyora imuvunzo yamuri kuda kuti tigovunza lawyer wedu vari pano amai Chivasa.
Yebo ke tichanda okwamukela unkosazana Magoti ngamahlango enhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyo Women of Zimbabwe Arise. It was siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga.
Yes, siyaxolisa ukuthi sibambe isikhatshana singabuyi kuwe kodwa cela ke wena usitshele okuzwayo ngale umthetho ukuthi ubuthini ngawo uyini okubonayo ngawo.
Okukhona ngomthetho lowo ofuna ukuba khona ibill yemarriage ikhanya ilokuthi kulokuhle lokubi. Okuhle kakhulu yazikhanyela kakhulu ukuthi isicaca kathesi ukuthi wena umntwana ngumuntu ongakanani ilandile sekelo sobuso welizwe sithi wena umntwana le 18 years ongangokuthi akasavumela ukuthi ende kumbe akasavumi ukuya ecansini icacile khona lapho. Siyakubongela kulakhona khona lokho. Isibuya futhi wena ikhumbu ikhuluma ukuthi wena ungenwa nxa usuthe wafelwa laphana usukumfela kwazi akula siko elingakufosa ukuthi elingaphuqelela usifazane ukuthi angene engafuni. Siyakubongela lokho. Kuhle kukhona silokuningi ngokwenzakala laphana kodwa uma sesiyakhangela i-session engani ikhathaza kakhulu inkinga ehlupha abantu ukuthi ungani isifuna ukuchitha umthato u-section 40 ngoba singananzela kufana ukuthi khona sokuthiwa khona uma sihlalisane kumbe uchaya amabhodo kunje ngiwahla ngihamba ngechaya amabhodo le ndoda yomnikazi echadileyo nxa sesisehlukana ngaba lobufakazi bokuthi lokhu lalokho besenzelana lokhu lalokho besenzekala sengisiba lehle which means beqakathekisa mina engichitha muzi besehle angiboni lapho isidlinge yakhona umnikazi omthado nxa sikhala liphana umthado ikakhulukazi kulabantwana sithini ngabantwana nalabantu abasegumeni nxa sebengabona basazokubuya ichitha muzi eliyini sengizoshiya impahla zikababa singananzela kathesi kakhulukazi njalo into leyo ayisozisebenzile ngibensizoba abaningi bethaba bethi hayi sesivunyele ilungelo lokuthi sibe labanye lama-girlfriends ngama-small houses okusemthethweni unkosikazi angasho ukuthi asikunanzeleleni ibhileka ikhuluma ngokuthi i-civil partnership ngiyabobaba kuphela lo mama la engakwenza khona lokho. Singakhangela impilo esiphilayo kuyo kwalezo nsuku abantu abanye basebenza overseas bachiya abantu amakhabhuza asili one down. So konje anambona ngani kuzadu abantu bazalinyeka bahlale bonke abe 3 months kumbe isikhathi esithize omunye nxa sebethe so ukutshontshana kwabo khonkhana sokuthetha ukuphela omunye angacabanga ukuthi ngelungelo lutha impahla zomunye uyalutha asicabangeni ngemuli liyana esendlini kuvele kule muli kulomthado abantu abathadileyo okwazakalayo. So yikho mbona ngani lapha awuhambi kuhle sesiqakathekisa ukuthi sivikele laba omahlalisane omakhwapheni asisazivikeli kakhulu umnikazi womuzi.
Hayi, siwuzwile umbono wakho. Ungahlala khonapha ecingweni sizaphenduka njalo kuwe ke. Sithathe umlaleli wethu umsunduza Ndlovu. Siyakwamukela ecingweni.
Kunjani mamhlanga?
Yes, siyabona ulobile inombolo zakho lapho ukuthi sikuchayele ucingo. Ungasinike lakho mayelana lalolu daba.
Ngiyaluza udaba Magasela, kodwa inkinga umthetho wakhona ungathi uvuna kakhulu abantu abangomama. Ngizahlala kulolo olwama-girlfriend. Uyabona Magasela, emadodeni angu 20 abayi 2 amadoda hambe siyahlala endaweni yomfazi la ungathola khala bona ukuthi umfazi usendaweni yakhe emadodeni angu 20 ayi 2 amadoda hambe siyahlala endaweni yomfazi ngakho ke mami na ngithola uSibongile azohlala lapha ke my girlfriend yami after 3 months asiboni ngaso linye siyaxabana bese kushare ama TV lembeda bazombona ngani futhi ukuthi uSibongile esesiyahlala loJabulani futhi bazombona ngani ukuthi usuka kwenye indoda ngoba sengakwazi ukusixabana nami lana athathi yayehlala loJabulani ngale after 3 months axabana loJabulani athatha okunye ukuthi ke lapha kusokuzovela igebengu zabafazi kulelo kulomthetho.
Ye kodwa sizile inkosazana bagoda amahlangu la ikhuluma ukuthi hayi labo baba kunjalo labo mama kunjalo kuthi ukuthi lapha sabe kusiya nguye ukuthola empahle eziningi nguye ubaba yini kumbe umama. Ngoba lo mama la engakwenza. Labo baba la bengakwenza khonokho ngenziwa ngumama. Ukhona Ndlovu. Hayi ngabona ukuthi uNdlovu
sengiza. Angazi noba nje.
I think let's take another caller. We'll come back to Mr. Ndlovu. Hello, caller. Makadi enyu.
Zipo makadi.
Ai watiri wadi tufuta ona nani uye zvemuri kupi?
Ndi Lorraine Mudisi.
Ehe, taona manyora kuti muda kupinda muchirongwa. Tinokuchingamidzai. Muri kupi Sister Lorraine?
South Africa.
Okay, ehe, taurai tinzgweti, teo pfungwa dzenyu, uye zve kana panezva muda kufunza, kune gweta redu riripano munogona kufunza.
Okay, ini ndinoona sekuti tatorasika, we need direction, kuti tanga patsva chaizvo. We are lost, zvakanyanyisisa zvekuti kubva kukura kwedu hatina kumbobvira takazvinzwa nemi kuti zviri kutotanga sei, confusion chete ndomaonera ndiri kuzviita confusion, tiri kutodawo direction. Marasikira acho haasisina kutemira zvakanaka. Kurasika chaiko chaiko yako kutenge uri mugomo usina kana direction yekuti ndabva kupi kana kuti ndiri kuenda kupi. Ndiwo mashoko angu ende zvinorwadza.
Saka chanyanyo kuku shungurudzai apa chii chamungada kuona kuti pazogadziriswa?
Izvozvo zvekunzi girlfriend ichazenge yakugonawo kuclaima zvinhu zvamakaunganidzaiwe nemurume wako kana kuti iwewewo mukadzi unenge waane umwe murume wauchazenge uchifambidzana naye iconfusion yega yega nokuti zvinoita kunge takusemesa so zvinhu zvacho.
Aiwa mashoko makuku tumungada kubvunza here chamungada kubvunza kuna agweta vari pano.
Ndanchida kubvunza kuti saka chapter 37 iya yainzi kana machapter 37 yabviswa haichashandi here kana kuti nekuti zvainzi chapter 37 murume kana achata nechapter 37 haachabvumirwa kutora umwe mukadzi kana iwe uri munhukadzi nechapter 37 unogona kusunisa umwe munhukadzi anoita afeya nemurume wako sezvandanchida kubvunza.
Muripo here muzvare yechivasa mubva mabvunza kola wedu mupinduro kola weda?
Ndiri pano. Ndakapindura kona yedu kuti vatanga kubvunza kwavo kanangana nekuti saka kana iri chapter 37 yoita sei kana murume wangu akafambidzanawo negirlfriend yake. Mutemo wekuti munhu haabvumidzwe kuchata nevanhu vaviri unenge uchingoripo. Saka kureva kuti isusu tinokurudzira kuti vanhu vashandise mutemo. Kana ukangoona murume wako ava neimwe girlfriend woshandisa mutemo zvichiri kubvira kuti mushandise mutemo wachona. Reason ndiri kuti zvichiri kubvira ndeyekuti panogadzirwa mutemo tinenge tichiedza kugadzirisa zvimwe zvinhu but pakuedza kuzvigadzirisa still panogona kusara rimwe gepu. Semaenzaniso ndiroda kungovapa kuvapindura mubvunzo wavo ndichitoshandisa umwe muenzaniso nekuti ndozoziva kuti nevateereri vakawanda vanogona vachitovawo nemibvunzo iri along those lines kuti zvakafanana ndopa muenzaniso wenyu inini handiti host yedu mune mhuri yenyu mune murume wenyu voziva kuti musi ari kutorana nemurume wangu handiti and muzvigadzirise izvi mutemo munozviignora kuita kunge mazvitambira kuti chaapabarika then murume uya ofa. Inini handigoni kuti ndizvonzi kwananga ndichigara mouya monditi wanga ungori girlfriend weezi tagara chese ndataura inini kuparishatwa nguva yamagara mese mune vana here magariro acho amanga makagara anga akaita sei. Saka hazvizogone kuti kana munhu wedu afa tisina kugadzirisa nyaya yedu munhu wedu asati afa inini ndozouya hama dzemusi kana kuti namai guru vachona vasara vakunditorera zvinhu zvangu kana kuti vakuti vana vangu havainherited because vana vegirlfriend. Ipapo ndotari kunzi a civil partnership will exist notwithstanding kuti munhu uyu anga ane umwe muchato uri uko, because panguva yazvaiitika zvinenge zvisina munhu akaita sei akazvigadzirisa. Saka inini kurudziro yangu ndakazvimirira pfungwa dzangu segweta raverengawo mutemo rikamuona nekuti inini kana munhu akaona munhu wake ari kufambidzana neumwe munhu, gadzirisai nyaya yacho zvichiri kugadzirisika, because kana mukamusiya aripo zvafanana nekunge muri kutambira kuti munhu wangu ane umwe munhu. Then muenzaniso wokupedzisira wandinoda kupa panyaya yecivil partnership iyoyi wandinonyanya kusanganawo nawo kuvanhu vandinobatsira kubasa kwangu, zvafanana nekuti ikonomi yedu munyika munomu yaoma, munhu wese anozviziva, vanhu vari kubuda kunze kwenyika vachinokwasha kutsvakatsvakawo kurarama kunhu. Pakadaro ipapo munhu anogona kuenda onoita imwe mhuri kwaaenda, kana asara muno muzimbabwe anosara achiita imwe mhuri. Zvinhu zvakadaro zvikasagadziriswa, unotoona dzimwe nguva maclients anouya ndichivabatsira, munhu pane vanhu vane tsika yekusiyana kurambana kuya kuya vorega kudamburisa muchato zviri pamutemo, kurega kubvitisa divorce inonyorwa pasi. Saka inini pamwe samai guru kana kuti samai nini ndinoramba ndakangobatirira bepa rieriye, but ndichiziva kuti munhu wangu atova nemhuri somewhere, munhu iyeye paanofa kana kuti paakurambanwa inini ndozouya chete nebepa rangu ndichiti tanga tiine muchato. But kutaura chokwadika ndoziva kuti this statement will make me maybe popular or unpopular, but ndo chokwadi muchato harizibepa. Muchato kugarisana vanhu vachidanana vari mudzimai nemurume, but the moment yaunoti ni ndakagarira bepa rangu uchisiya murume wako achinogara neumwe mudzimai, chapter 40 subsection 5 ndo pairi kupinda ichi adresa ipapo kuti inini musagara masiya munhu wenyu acho ndanoita chini civil partnership neumwe mudzimai, then moda kuzongozvishandisa chete when it benefits you. Tikanyatso kuzvitarisa ka zviri kunzungu nekunyini, zvakanaka zvakaita, zvinobva nekuti tikutaura nyaya yei. Otherwise mutemo hausi kungobva nowe nekuti vanhu vakubvumidza kuita magirlfriend. Panei pachitotariswa kwatiri kubva nako nekwatiri kuenda nako, because tinoziva hama dzedu dzakawanda vakasiyana nevanhu vavo vakasachekesa muchato yachona, but vanozoda kuishandisa pazvinenge zvichivabhenefita. Ndingangoti muchidimbo aihope muteereri apindurika pamubvunzo waanga abvunza, because ndazoramba ndepamuenzaniso chinangwa chiri chekujezesa kune vamwe vanga vane semumuvhunzo.
Aiwa, pakanaka pakadaro, asi ndiri kutonzwa kuti tine mumwe zvakare muteereri. Hallo kola. Hallo. Hallo. Manhamba
dzechinandofunda sisamelelelo mlaleli, sathanda njalo okwamukela abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Ubalance moyo uthi ngicela ndingifonele ngingene ehlelweni manje. Yesi, lazo inombolo zakho siza kuchayela. Abanye ngiyaxolisa beligcwele lapha, kodwa inumber zenu seziginywele ucingo lwami senelisi ukuzivala, kodwa hayi likhulu liqhubeke lisixhasa. Sizabuyela njalo kuwe Nkosazana Mahlangu. Ungathini njalo ngomthetho lowo? Sesibone ngani kulokubi kodwa okuningi, ungathi kuningi yini okubi kumbe okuhle ngawo, lanxa nje ungabi ngomthetho usamelela ukuthi kulungilungiswe?
Ngiyowantshilwa phambilini ngokuhle esikubonayo ukuthi kuyavikela sibili abantwana, kuyavikela, kuyachasisa ukuthi xa sikhuluma ngezokuchada ezokuthathana kunjani eZimbabwe. Kodwa i-section nale nje esikhala ngayo section 40 ukuthi hayi bo, ingani ifuna ukubhiliza umthatho ngoba kuningi kucacile phana lokhu. Kodwa emfundisi abantu sikunanzela kakhulu ngo-section 40 esoke sibuyelela ngayo kakhulu ukuthi sizananzelela ukuthi kulo mnumzana athi khuluma laye lapho esikho nami omama abazagijima bayethatha bayehlala labo baba, singawunanzela kathi sabafelokazi abaningi yebasethagethwa ngobaba. Umama uyathi sangumfelokazi sakhala kufanele sadidekile ubaba abuye amduduze ahlale la endlini, abaningi bathathele impahla zabo. So kathi okungangokuthi emthethweni bazawusethathele komthethweni ngoba ubaba uzathi yimi esengihlala endlini yakhe besengiyidependent yakhe besengidependa kuye, impahla laphayana abantwana abasendlini abathiwe ngobabo iyahamba, izindlu ziyahamba ngoba uma sewushiyana equally kompana ngoba sekulofakazi ukuthi ubaba lo buya wazodlala endlini njalo ubedependa khona lapha besiya lokhu nalokhu. Yinto embona ngani usection 40 vele akadingakali, ngoba lapho ngani siyakhuthaza ukuthi khona ukuba lo makhwapheni kube yinto enhle.
She's actually bringing an interesting point. The last caller said, Msunduzan Ndlovu said, women will be taking advantage of men going from one man to the other, sharing the property. But she's saying actually it's even happening the other way around. Some men are targeting widows with property to cohabit with them. So in the end, it may apply to them. And we have planned a vele utilinjani. Msakazi ngoproud indebele ngicela lingichayile ngise South Africa ufakile ke inombolo zakho hayi siza kuchayela ucingo sikhulume lawe nomzana Ndebele.
Hello caller. Hello.
Hello.
Hey makadi yenyu.
Hello.
I'm good.
Ngibonga makadi yo.
Ai what? Pe ufungwa dzenyu tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Anderson said Daniel Rebo Cape Town.
Eh taurai tizwi. Munoona sei nenya yebiriri?
Considering what's happening in Zimbabwe, this thing is where rice or bachan is one of the key issues affecting our nation. Over our face, this small problem, I understand.
Mm-hmm.
So, politicians, they are just playing with people's minds so that they divert my issues that is more important, that is key to the well-being of the people at the moment. Then we focus on this law, you see.
Thank you very much for your contribution. Ms. Lucy Chivasa, our human rights expert who's here with us, you've just heard what the caller is saying. He's saying that parts of the bill he's really happy with because they protect the rights of children born out of, shall we say, the Chapter 37 that the other lady was asking about, or that marriage with a wedding. What's your view? But he's also saying maybe it's also a diversionary tactic, to divert people's attention for what's going on in the country at the moment. What's your take?
Oh, okay. On the issue of it being something to divert people from the issues happening, I kind of don't agree with him because, like I explained at the beginning, that the background of having these bills coming up is we are trying to align our constitution, our laws, our existing laws to the constitution. Like the issue of age that I say is that in the past, the Marriage Act allowed children who were 16 years of age to get into marriages, where international standards say that a child is someone who is 18 years and below. So we are actually aligning the law, but as a constitutional expert as well, I must say I'm not even happy at the test that we are moving with to align our laws. So for me, I hear what he is saying, but it could be just coincidence that the bills are coming up at a time where, as a country, we are going through stuff as well. But he is right. The bill is coming with some protection on even the partners, the parties to the marriages, because there's a part that also explains that there is equal obligations and maybe equal they have their rights. Are equal, because in the past, mostly, it didn't matter whether your husband is about to sell matrimonial property without your consent. So as long as it's in his name, automatically, you can sell it because it's his. So it's also coming with some empowerment and issues of who owns what and what contribution is coming in. Because we actually had to prove contribution to the extent of can you bring the seeds of the things that you've bought, and stuff like that. But this bill is saying parties in civil marriages will be like equal partners. And for me, it's something that is progressive. It's kind of unfortunate that we are aligning a 2013 constitution almost 6 years later. It's the test that we move with, really. But it's something that we needed to do because it also addresses the issue of child marriages. Because if someone is getting their child into an arranged marriage at 16, we couldn't really get them arrested, but we can see that this is a child that's getting married. And allow me to also just say it now, because maybe someone may not ask it, but I think the other thing that the people need to make noise about and submit to the parliament is that the bill is actually silent on what happens when someone gets their child into a marriage, like what happens in the event of child marriages. The bill says it's not allowed, but what then happens when it happens? We need it in black and white.
Also, maybe before I let you go, what can people out there who are listening do to make sure that their voice is heard? What are their rights to, you know, to feed into this bill before it's actually enacted into law?
The parliamentary portfolio committee in charge of the bill, like the legal portfolio, they were going around doing hearings, so people can attend hearing my views are. Because I just arrived, I'm not sure. I was about to check if the hearings are done already, because I was away. But even though the hearings are done, like in the event that the hearings are done, because I'm the second I catch up, on the ground, in the event that the hearings are started, people are still able to submit written submissions to the concerned committee and tell them, they have the right to submit.
Thank you so much. Please hold on. I think we have another caller. Hello, caller.
Yes, Yes, makabini.
Tiri wadi, tukusawara nani uyeze murikupi?
Tukusawara na Robert.
Mm-hmm.
Ndiri kuno ndiku Niger, uku South Africa.
Ehe, taurai wopfungwa dzenyu tinzwi. Muriku inzwa, iri mudandaro.
Oh. Ya, tuku inzwa. Maoni randu kuita hapa ndekuti tingaiti this is a disaster in the cooking.
Sei muri kudaro.
Kuti isusu mamiri yejizi edu agara ari padambudziko.
Mhm.
Nekuda kwe kuchiwa kana nekuda kwe kufambidzana nevanhu vari kunze kwemuchato kuri kuitwa. Ni wane ushirumi
mm-hmm.
Zichipa kuchema kwa kanyanyisa kuna namai waka wani kwa zi kwa mchemu mkatumi zimba
mm-hmm.
Saka nukuti nini this act iruda kwa nisa iruda kwa nisa iruda kwa nisa minugezi yacho iripo ziruda kuto konzeresa izi ni mo kuto kupazi tupa kune munga mu.
Sorry there, our caller was actually saying he's not very happy because he says now he feels like it's destroying the fabric of, you know, the constitutionally or, you know, the recognized marriages that used to
yes,
be there
that's
before.
What most other callers were saying too. Yes, this is a real way in Kotazana Makoto Namashangu, which is Avanya Kuluma La Pavala Lelibe to Ganyele. Lengwethi legqothe silalo ecingweni uthini ngabakuchoyo lawe njalo kuyinokubonayo ngalolu daba
engobonayo ngalolu daba ukuthi wena nje ama hearings engakayenziwa abantu abasihambe ngokunyengi babo xa ingabiza imali esigabeni abahlala kuze bayayikhuluma ngiyakwazi ama hearings la akayenziwa kuzithinti zonke ziyathethinge province kule one kule one. So nxa engasaba ngakhona bengayahlaba umkhosi kakhulu kabalande u-MP wabo kumbe u-senator wabo bayemtshela izithu zabo ukuthi wona nxa ususiya ngale parliament usimele ukuthi uthi ngezizathu lezilanga lezingalezi okukhulu okuqakathekileyo ukuthi khona u-section 40 lo simnanzeni ukuthi khona uyacontradict-a ilungile lomthatho ezindlini ngoba i-marriage contract part 1 ba ngu-2 especially u-chapter 37 kwayo ngu-5 11 i-contract. Nxa sokuzavumela ukuthi omunye umuntu ayephula i-contract aphinda a-enjoye abenefithe ekwephuleni kwakhe i-contract yababili lapha mina nguzwisisa ukuhamba njani sesinanzela futhi khona ukuthi khona lapho nxa singananzeli ukuthi khona kumele kube lokuthi yokuqiniseka ukuthi khona nxa sithithi umntwana ngumuntu le-18 years nxa sokuthe kwaphazamiseka watholakala ukuthi kumbe sekulo mntwana ongaphansi kwe-18 kulo mama ngoba ethola kulawo mama abathi ngobheni abahlala lawo bheni 10 umama usehlezi ebheni 10 ongaphansi kwe-8 uyenziwani sigqibo bani ukuze sinxaso kwenzakele singaqasa ukuthi atazela sithi kathi kwele ukubhayibhana futhi umthetho ibhili ihle kubeke vele ukuthi isigqibo sakho lesiyilesi sibe sesinazela futhi laphana ukuthi khona amahlebi esingaleaders la ukuthi khona asele mlando ukuthi khona kumele i-customer uthathana kwesintwini lokhu kube bakwenze kusemthethweni benziweni nxa ungathola kuthi esigabeni sabo bayakwazi kanti abangomahlalisane abawubusisa ngalo mthetho abazange bawenze ube semthethweni kube lezigqibo zabo ngoba singaba le mthetho naleyo kodwa kuthola ukuthi iyekethiso kayi-implement abantu bayayekela nje uthole ukuthi abantu bazihlalele sokufiwe sokusifika isikhathi sokuthi khona umama sengcindezele kumbe lo omunye sengcindezele akula into eyenzelayo so izinduna kumele zinike umlandi la zeyowazi singavumela abantu ezabeleni zabo zibahlale ngomahlalisane ndana bengawathethanga osemthethweni kumbe umuntu angene ongekho emthethweni isigqibo sabo yisithi nxa umntwana esethe wendisa isigqibo sakhe yisithi but engiqakathisayo engifuna ukuthi abantu kunanzele ukuthi umthathwe i-contract yabantu ababili especially u-section 37 ongu-511 umthathwe i-contract nxa usewuvayolethe i-contract angeke uthi wena osendlini owoneleyo i-contract siqanywe ngomunye wakho besikhala lawe usuphinde ujeziswa futhi ngoba lokho ukujeziswa wena ovele usujezisele ngokuqanyelela i-contract ngokuphulela i-contract yakho kodwa usuphinde uhlawuliswa futhi nxa uthi izithukuthuku zakho sezithathwa ngomunye umuntu
ngomunye hhayi kuyezwakala hhayi sibongile umbono wakho ume khonapho ecingweni sithathe umlaleli. Hello caller.
Hello.
Ehe, tukutora nani uyezwe muri kupi?
Ndirotaura na King D kuita South Africa pana.
Aiwa makadiko King ku South Africa uko.
Ah King walipo. Ndinga achiona sokuti hamone here kuti inini vanhu vari kupaliamenda vari kutoti tadza kuti gadzirira zvinhu zvekuti nyika inake. For 37 years tachirarama muraramo yekuwanana. Vazonoti nhasi vozoti hati chinhe mutemo. Vatadza kushinya mutemo yekuti nyika inake mainvestors auye abvurirwe nzira dzekuti vauye kuzoita mari muZimbabwe ichinje tidzokere kumusha.
Saka imimi muri kuti pari zvino dai vamboona zvimwe kwete zviri kuitika izvi.
Hazvina vane musoro wese kuti for the past 40 years dzanchirarama tiri muwanano idzodzo dzagara dziripo. Of course kana dzasingamireve chinhu but takararama for 40 years. Apa nyika iri kutsva vanhu vaizvozvo mukutaura nemdc yanga ichibloka kuti zvisaitwa handimaona kuti vaakutosvera vasina basa pane kuti vasvere vachitaura zvekugadzira nyika handimaona zvandiri kutaura zvino zvinoshungurudza kuti shuwa vanhu vanosvera vachichinja mitemo yekuda kuroora vanonzwa munhu wese ari kutaura zvekutoti mutemo wacho hauna kutinakira unoparadza dzimba ndozvingasvera vachita vanhu izvozvo pane kuti vagadzire kuti vainvestors auye vavhure mabhizinesi tidzokere kwatakabva kuraramo kuuchi nemukao Zimbabwe yedu.
Aiwa
ndofunga muonero wangu chete iwo wandaida kuti tingobatsirana ipapo.
Mashoko makuku tu tinokutendai. Muzvare yechivasa chimbopinda itimbonzwa. Can you explain to us about this the section 40 which you were talking about, which seems to have rattled everybody?
Okay. Section 40, subsection 5, is the section that is, I think according to me and the observations that I've made, it has overtaken the whole bill. Like, people don't even now interrogate or applaud the bill for addressing certain issues like the issue of property rights and the issue of child marriage that I mentioned earlier, because it says that a civil partnership shall exist despite that one party or both of the persons are legally married to someone else or are in another civil partnership. So on the other hand, vanhu vachizvona taku, vamwe vari kuti muchato wechihure, vamwe vari kuti hey zvazotaurirwei, sei tiri kuda kuti acknowledge kuti munhu ari kuita another civil partnership on the side. So for me, like I was explaining earlier to those that are just joining us, that I have had clients who, like we agree that they are no longer in love, but they don't take the steps to have a decree of divorce formalized by a court, but it's known that they are no longer in love. Those people have been victims of those undissolved marriages, whereby a marriage certificate still exists, but the parties have parted ways. So someone who just come with their marriage certificate 10 years later from wherever they are coming from, be it from Masingo, be it from outside the country, South Africa or America, and say, oh, I'm the surviving spouse. But we all know that you're not the surviving spouse. While you were away, you let your husband stay with someone else, and you did not do anything, whereas there are laws around that. So in as much as I have that appreciation that these marriages are contracts, there is law still that deals with breach of contract. Use those laws to attend to the breach than to wait for us to then sit and try to decide whether or not a civil partnership existed. So for me, from the day that I saw this bill, I've always looked at it as something that is trying to address the victims of people who, it's now common. I think maybe because the women on scanner or what, but men out there, they lie. One of these are marine, you don't even know I'm a Muria, they mislead you. And there are people who honestly get into these civil partnerships who end up become victims because the moment currently someone says, oh, I have a marriage certificate, here's my marriage certificate, automatically, but this act is saying these people who manipulate other people to come into these unions, because it's the same thing. For us, it's more like a greeting. kuti mnaka kona, oh, charo warini, kanda wasatu waro uruwa here. So there's also pressure on the girl child or on vana wasikana wasatu waro uruwa to get married. And men out there lie. And then nangu nungo unakunde senika, nditi. Asha jedu ziruku bapa kuti, mutemo wada kurecognize. Chimisha gara chiru kuitwa. We cannot, honestly, we cannot sit and lie to each other. Kutu wana wazi kuhura, panu wazi kuhura. But I think kukuru jira kutu wana uure. But in the zenge kutu wana aku uurira. What is a victim area because someone decided to be unfaithful to their partner? No, that person doesn't deserve to also suffer because I'm not the outdoor. Of course, I am not saying a blind. I could never know Torera Vachizira. No, I didn't put you on our Torera Munuako, Kanaut Munuako, Kasiaka, and Akuno Mun. Use the law to address that.
Thank you so much, and I think that's a valid advice there for some of the women that are, you know, listening to say that if you are seeing that your marriage is not going correctly according to the lawyer, you need to take corrective steps rather than waiting and not going to address the issue and then having to suffer the consequences when your spouse dies. Sir.
Yeah, okay. Yes, wanjalo kuthi silomunye umlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlelo.
Hello.
Yeah, ngikhuluma lobani njalo ungaphikwelizwe.
Ngikhuluma college mtinga eZimbabwe, eZimbabwe Cholocho.
Oh, kunjani Cholocho?
Hayi, ngizana ngakumane.
Yeah, ungasipha umbono wakho ngalolu daba olusekhodweni.
Yeah, umbono wami ngalolu daba. Ezindaba nginga uthi azinanzelele azanalyze mbonani ziyethusa yazi. Lokho yazi kuyavuleka nje ama floodgate disaster, social disaster. Because now you see Nanzelela, Injela, Uleta, Nayo, I think that the Bantu Aba Fagi is in India. They confused what? But in Pinding is Pendulum, no, this is the first is cutting the Sobu Spina. Quite by you, certain students that are cool of Obu Spina, Kina, Spina for the final. Yeah. When the Lutvele, there's a figure, Tulabantu, Penezo, Nani, Yababan, Nanga, cool. Yeah. Listen, Salombo, the food, Kulotiana, and the akusoze kube le kuvunyelwe i-sex from 16 to 18 and yeah umbuzo
ufike 18 yeah
right nxa ingetholakala le sex ubani ozabe lecala ijaha kumbe bhoti ijaha le ntombi yini ngoba bakwenza abantu laba bevumelene la futhi amantombazana hamba phambili enzeli ukuthi kuze kwenzakale khonoko lanxa kunjani. So ezizinto sizinanzelele, please, 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 ezinye sezihamba esikhathi and ziphethwa ngumoya wesikhathi.
Ngezinye indlela. Yeah, hayi siyabonga, siwuzwile umbono wakho. Hello, caller.
Hello, Shima, Zomirizeli.
Ati, Riwadi, tukusona nani uyezwe muri kuphi?
Mdoa na mkuma kwa tii ndu Cape Town.
Taurai tii nzwe. Mungo ti gaga ngo edu ya ina umiramushi.
Sisima afya kwa aparaka na wani chando tii jirai kuta anzi anzi mwa anzi mwa na wano zi ya kana muruma afa kwa uta sisi kwa chiri wana muto na sisi.
Apana cha muru tiki.
Apaka na wani chando mwa daka na isi jiri tii jirai kwa mchala tu mkwa utu mkaji kwa utu mchatu mwiri kwa uta sisi.
Ai wat nochenda nefungwa dzenyu muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Ai wat, our caller is saying he is totally against this bill.
Yes, most listeners are saying they are not.
He doesn't want to hear about it, actually. He says nothing about it is good.
Yeah, njalo sithanda ukuxolisa kulabo abasinika amanombo labo kodwa singeni. Uproud Ndebele sizamile umoyo sazama singenanga. Udanyo nuthi linjani basakazi mina ngombono wami lokho ngibona kuzayenza kube labo mazakhela lesi hayi balalela soze silibala emphakathini lo mkhuhlane usazomemetheka ngani ngoba omunye lomunye uzahlala esengumuntu wendlela lokho sokuyikulahlekela kwesintu lamasiko ye ngombono wakhe still saying the same that most people are saying that this is will promote promiscuity and other things siyabonga kakhulu. Yeah, ungaphosa elakho njalo nkosazana Mahlangu uthini ngalokho bekuchiwo ngabalaleli.
Yeah, ukhathazo wabalaleli ngakuzisasile kakhulu kazi kodwa ukuthi sesingathi ibhili yonke imbi hayi. Lakhe ndiwanthi lokuthi eqaliseni ngithe kulokuhle lokubi engathi ngesilungu base. Ifoul
If you can explain in English your point of view, you are saying people are saying there are more negatives in this bill, but there are more positives. Why do you say so?
Because people are only focusing on Section 40, where we are seeing it's a violation of a contract, a marriage, which is a contract.
Mm-hmm.
And also it all seems to be promoting or favoring the person who is having an affair rather than the person who is in the marriage. It's more protecting the person who... Normally, if someone is having an affair, your partner or husband, if one of your spouses is having an affair, it will take time for the one to notice that. And then by the time you realize that it's happening, someone is already having an equal share in your property.
Mm-hmm. Yes. So what are the positives which you are pointing there?
The marriages.
And then the positives.
Yes.
So what are you saying are the most is mostly positive about the bill?
The positive, I think, is the customary law, the recognition of customary law, and the giving of powers of the traditional leaders, the chiefs, to administer these marriages. Instead of someone going to court and doing all this stuff, it's staying in the community. These are local leaders. Mm-hmm. And then also the 18 years of that thing, the clear definition of who is a child, 18 years and below, and that no child marriage can take place and no one below 18 years can consent to sexual activities.
Mm-hmm.
So that is a key thing.
Mm.
There's a lot of positive. And the property that a wife can inherit, or any spouse can inherit. So there's a lot of positive. For me, this bill, if we were to remove Section 40, 0.5, it would be a perfect deal.
Thank you so much. Pane varipano pa life idedu. Toti anzi wagona chito varikuti aripana pa Lilian Tendai ka Sirai aruti end of the world. Enes Kelvin anzi gavasi aneneje marriage bill vata ure nejimwe shuku wakanyika. Pana disciple Gilson Madani re Lilian Tendai aripano Kathy Mars Edizi Nyama. Toto kwa muri human rights lawyer wedu Lucy Chivasa, in your closing words, how can women especially protect themselves when it comes, you know, when this bill actually comes into law? As they work towards this bill, what can they be looking out for to protect themselves?
Okay, as our parting shot, I just want our listeners to understand that Section 40, Subsection 5, is not overriding the fact that we have a monogamous marriage in Zimbabwe.
Mm-hmm.
Under general law, in this bill, we still have that arrangement whereby we have one partner.
Mm-hmm.
It's still the same law. If you want Mosha, if you look at this marriage as a contract, can a contract here is a breach? Let's not ignore it and act like Tajigamuchira, because it's beautifully clear could see touching body in that provision. Equivalent to chapter 37. Mutema Huskum Zumiza could arrow on Mukazi, eating body in Russia.
Time here, do manji. Doya Jiganana, tunokutenda ichaizo, we would like to thank our guests here. We had Lucy Chivasa. She's a human rights lawyer who was helping us dissect today's issue and stuff.
Yes, and we did have Makoto Ngamahlangu of Women of Zimbabwe Arise. Would like to thank her very much. And this brings us to the end of our show. I'm Sithandekile Mhlanga here in Washington. Let's meet again next Thursday.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying, continue to share our live. If you're just coming in, we were discussing the marriage bill, which is soon to be discussed in Parliament and maybe passes as a law. Thank you so much. And please continue to share our live feed and like it, share it.
Yes, and remember that under this bill, a partner now has a claim over the property belonging to a married couple if he or she was cohabiting with that couple, which many people are saying this section 40.5 is not good for the bill.
But some are saying there are also some positives. So join us again next week when we'll be looking at other issues affecting women. I'm Marvelous Mutlanganya, again. Bye-bye.